manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoimbisa kuti vachadzivisa zuva richatarwa sarudzo nemusi wemuvhuro unouya. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekuti veruzhinji vakwanise kutarisa kana mazita ava ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll chinotanga nyika yose asi chisinzi hachina kunge chakarongeka. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti vachataura nezvezuva richaitwa sarudzo dzegore rino nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Bepanhau reChronicle rinoti vaMnangagwa vataura mashoko aya pamabiko ekuvhura zviri pamutemo mupanda wekudzidzira pamavobolo Secondary School kuBinga mudunhu raMateveland North. VaMnangagwa vanga vari kuBinga uko vaparurawo hurongwa hwekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro kana kuti National Culture Month pamabiko aitirwa paKariyangwe Secondary School kwakare kuBinga. Mutungamiri wenyika vanonzi vakurudzira vanhu vose vemuBinga kuti kana sarudzo dzave kuitwa vavhote kuitira kuchengetedza nhaka yavo. Veruzhinji nyika yose nhasi vatanga kutarisa kuona kana mazita avo ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll pamberi pesarudzo dzegore rino. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichinzi yakundikana kuisa zvikwanisiro zvinodiwa munzvimbo dzakawanda zvekuti chirongwa chayo chekutariswa kwemazita ichi chifambe zvakanaka. Frank Chikore anotipa zvizere.
Chirongwa cheZEC chekuti veruzhinji vatarise kana mazitavo ari mugwaro revavhoti ichi chatanga vanhu vashomanana munyika yose vachibuda kuenda kunotarisa mazita avo munzvimbo dzakaziviswa necommission inoona nezvesarudzo munyika iyi. Vamwe ndivo vanga vachitarisa mazita avo panhare mbozha dzavo pachikoro cheMhofu Primary School chiri mumusha weHighfields muHarare. Panga pane vanhu vanomwe chete vanga vatarisa mazita avo zuva pararo vanhongonya. Uye ongororo yaitwa neStudio 7 munzvimbo dziri kutariswa mazita mugwaro iri yabudisa pachena kuti vanhu vanga vachitarisa mazita avo vanga vari vashomanana. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinosanganisira Bulawayo nenkai dzinonzi dzanga dzakavhurwa asi pasina chiri kuitika sezvo dzanga dzisina zvikwanisiro. Ongororo yaitwa neStudio 7 muBulawayo inoratidza kuti mazana evanhu vanga vachida kuona kana mazita avo ari mumugwaro revavhoti vakundikana kuita izvi mushure mekuudzwa kuti zvikwanisiro zvinosanganisira gwaro racho, michina yekushandisa pamwe nemakombiyuta zvanga zvisati zvasvika kuti basa ritange. Mumwe wavatarisa mazita avo mugwaro revavhoti amailinda chekeche vati vaita mufamba nyore sezvo vanhu vanga vari vashoma uye magwaro anga achidiwa vanga vainawo ose.
Ndau yakuzosheka sara kumvota suru ndasvika zvinhu zvese zviri in order vavhura on time ende pandanangova pachitupa changumva kucheka madetails angu my name was there so ndingokurudzira vese vari kumba kuti uyai muzocheka masa enyu mumvota suru uone kuti madetails ako ari correct here kuitira zuva rekuvhota usazoita maproblem.
Mumwe atarisawo zita rake mugwaro iri vaAndrew Kudzaishe Dangare vati vakachinja chitupa asi vaona chitupa ichi chisina kuchinjwa mugwaro revavhoti.
Pandasvika vana banda yandizotarisa nekuti ndakachinja chitupa chikagadziriswa zvanga zvakakanganisika saka ndasvika nasindaona hasati zvachinja from the last time pandakambofila form saka ndafiliswa zvekare rimwe form rekuti zvigadziriswe. I'm hoping since this is the final voters roll check ya Trubita pachazosvika kuti tivote zvinhu zvagadziriswa.
Vadangare vakurudzira vamwe vachigere mudzimba kuti vabude neuwandu hwavo kuti vanotarisa mazavo mugwaro ravhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya vachiti hapana inofurira ivete kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekutarisira mazita pamwe nekushayikwa kwegwaro revavhoti nekusashanda zvakanaka kwemichina yezek zvinonzi zvazokonzera kuti mukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni iyi vautore Leslie Gwana vaburitse gwaro kuvatori venhau vachiti komisheni yavo ingangowedzera mazuva ekuti veruzhinji vatarise mazita avo mugwaro revavhoti. Studio 7 yaedza kubata vaSly Gwana kutinzwe zvizhinji asi vatitaurire nemutauri wekomisheni yavo vaJustin Manyau avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zvichakadai vakafanobata chigaro chemunyurano nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan Makoni vakuridzira veruzhinji kuti vabude neuwandu hwavo vanotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti iri vachiti chinhu chakakosha zvikuru kuti munhu wese aone kuti zita rake ririmo here mugwaro iri uye kana risimo owana mukana wekuzvigadzirisa.
Inini pandiri panapa zita rangu riri kuiswa kucorrect polling station segore rakapera riri kuiswa zvakare kucorrect ward asi riri kunzi ndiri kuHarare North isusu toziva kuti after delimitation Harare North haichisipo saka zvinoreva kuredi kuti zvachii pano kukanganisika kwakaitwa kunofunga kuti kugadziriswe. Saka tinokurudzira mavoters ese maregistered voters ese azvirevi hazvina mhosva kuti wakambenge wakanotarira aiwa kana kuti wakambovhota enda kumainspection centers ikoko unoona kuti zita rako riripo here zvakare nekusperengerwa kwaro nezvese zvese zvinofanira kunge zviripo nenhamba yako yeid inge iripo sezvairi pachitupa chako.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa kanawo mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo asi imwe nhengo yezanu PF kumashonaland west vamunyaradzi Ngandini vati vanhu vazhinji vabuda zvinouwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro iri.
Ya ndafamba nzvimbo dzakawanda muhurungwe yese zvehall 5 constituents inosanganisira east north central west nemagunje ndikuona sekuti vanhu vakawanda vari kucheka mazita avo zvinova zvinhu zvakakosha izvozvo kuti mazita ukacheka unoona assurance yekuti uri kuno vhota zvechokwadi zvakakosha izvozvo kuti musi waunomuka uchiti ndirikunovhota unoziva kuti zveshuwa ndirikunokasa ndirikunoti tsepete tsepete zvakakosha.
Pakutarisa kuti mazita arimo here mugwaro revavhoti iri zeki iri kukurudzira veruzhinji kuti vatakure zvitupa zverata zvepurasitiki kana zvebepa zvine mifananidzo yavo kana mapasipoti. Zeki yakaronga kuti veruzhinji vange vachitarisa mazita avo mugwaro revavhoti kubva nhasi kusvika nechitatu chivabvu 31 asi mazuva aya angangowedzerwa sekutaura kwaitwa nezek mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutara zuva richaitwa sarudzo remusi wemuvhuro sekutaura kwavaita nhasi. Kana zuva iri richinge ratarwa veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyore sese vavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra avakazivisa nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa vanoti kana pakasabuda chimuko pachikumbiro chavo chekuti vabvumizwe kushanda mazuva matatu pasvondo vanogona kurangwa mabasa. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi veZimra reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimratu vaDominic Manyangadze vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakasangana nevakuru veZimra avanonzi vakati vachambonoziya zvichemo zvevashandi. Mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda vakaudzawo Studio 7 nezuro wakare kuti vachatizivisa pamire Zimra panyaya iyi munguva pfupi inotevera. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa naIvan Zininga weStudio 7 navamanyangadze nezuro.
Akaitwa manegotiations egore rino aikavha January to June. Vashandi vanga vane zvavaitarisira kuti vangawana kunyanya Nyaya yekuti vange vachibhadharwa mari yavo mari yekunze kwenyika yemaunited states dollar hazvina kubuda zvakadaro. Akabva paita futi kuchinja kwemaexchange rate panguva imwe chete yakawanda yakatingati wevhi yekuchinja kwezvinhu zvakakonzeresa kuti vashandi vachitadza kana kukwanisa kubhadharira vana vavo vechikoro vakwanise kuafoda kuti vange vachibhadhara marenti kana kuti pavanogara vakwanise futi kunge vachibhadhara nyaya yetransport. Saka kana isingakwani vanhu vakumboita anenzi masaidi avo kana kumbondotsvaka zvatinoti hosho kumbondotengesa tengesawo zvinhu zvako zvechaunenge wangowana. Saka ndeo nyaya nemupiyo uripo panyaya yevashandi vezimba vaomedza neupenyu vari kupangwaya.
Makatarisa mafambiro aita musangano wamuri kutsanangura nezvawo uyu, munoona here danho ramuri kukumbira iri riri rinogona kuti muzoti ranzwikwa vateerera chikumbiro chenyu?
Maonero atiri kuita ndeyekuti ivo vataurawo zvigozhero zvavo vachitaridza kuti vanombondozama, nokuti panguva yose yatakanga tichitaura navo tichizoreketa navo nezvenyaya yeofe yevashandi hapana chinobatika chaibuda.
Sevashandi panguva ino yatiri kutaura izvozvi, muchisara makamira papi kuenda mberi?
Sevashandi panguva ino hatina kana chouviri, tiri kutambura panyaya yekuafoda mabhesiki iri mumi. Nyaya yedu ichiripo ipapo pakumirira employer wedu kuti atipe mazuva okuti vanhu vange vachiuya kubasa 3 days per week. Havasati vapuwa mhinduro kubva ipapo, uye pane rongedzero kubva pafeedback yatanga tavapa nezvaka zvataurwa nevashandi yekuti leadership yavo iri kugadzirira nyaya yecollective job action yakanga ichitaurwa kana pakasabuda chiripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vezimura reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimuratu, vaDominic Manyangadze vari parunhare muHarare naIvans Sininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Margaret Chireni, avo vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuTexas asi pari zvino vari kugungano reZim Expo riri kuitirwa iro muGeorgia kuAtlanta. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii zvavafambira iko kuno kugungano ranhasi.
Ndinokumborisai vanhu veZimbabwe, kuno kundafambira kuya kuzoita passport yangu yakaexpire. Tinoda kutenda veembassy vangu vari kuno kuZimu Expo vanotibatsira isusu zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munomu zvinove nemapassport ekuZimbabwe kuti tikwanise kurinyiwa mapassport edu nekutora mapassport edu. Saka ndizvo zvatakafambira kunoku. Takadhraivha kubva kuDallas, Texas zvinotora about 11 hours kuti tiuye kunoku kuAtlanta, Georgia. Saka ndo kwatiri kunoku kurinyiwa mapassport edu.
Maona zviri nyore here kuti mukwanise kunge muchirinyiwa mapassport zvii zvinodiwa?
zviri nyore nekuti vanhu vacho vanotibatsira Sterling vanotudza zvatinoda zvakaita sema birth certificate ma passport pictures ne mari dzinenge dzichidiwa ipapo votibatsira kuti tinofila sema forms acho tozotumira kumba kuti zvirinyuwe nekuti tozowana mapasipoti edu but vanotibatsira Sterling vekuembassy yekuZimbabwe.
Zvakakosha sei kuti pave nemagungano akadai seZim Expo aya?
Anotibatsira zvekuti nekuti tinogara kumastates akasiyana siyana kuti kuembassy yekuZimbabwe iri kuWashington sometimes kure Sterling. Saka kana vachiita maexpo ayo mastates akasiyana siyana zvinenge zviri nyore kuti tiende kumastate iwayo. Plus maZim Expo vanoita ya vanounza vanhu vaimbi vekuZimbabwe nezvinhu zvakasiyana zvemabhizinesi saka isu state tichiona kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika munyika yedu tichisapotawo avo vaimbi vanenge vari vekunyika kwedu saka atingi zvakakosha Sterling.
Tinoona imi muri mudzimai wekuZimbabwe mabasa api amuri kubata imo muno muAmerica?
Tinongoita zvakasiyana siyana kuno kundakauya kuzodzidza ndinoita nursing nezvimwe zvatichitopa side nemamission trips atinotora kuenda kunze kwenyika.
Titsanangurirewo pamusoro pemamission trip aya vamwe vangadawo kuziya madzimai kuti pamwe vangapindewo mazviri zvinofamba sei?
Ini ndakaroorwa nemurume wekuUganda saka vanoita zvepastoro zvemukuru wechurch saka tichiita mamissions ekunoona maorphans nemachurches eikoko nemamedical missions atinotora manesi nemadokta tichinoona maorphans tichinorapa.
Tinoona zvakare kuti panguva ino vanhu vachangobva muCovid makakwanisa here kubatsirawo kumusha kunyange zvenyu mataura imi kuti murume wenyu ndewe kuUganda ko kuZimbabwe?
Tine chingobatsira hapo neapo vanenge vativunzawo kuti ndo chakati ungotumirawo saka ndozvatinokwanisa kuita izvozvo.
Semudzimai vamwewo vari kumusha vangangoti zviri nyore here kurarama imo muno muAmerica?
Zvinokwanisika kuitika but dzimweni dzenguva zvinonetsa saka kana uri munhu womukadzi unoda kuzvimiririra kana uchikwanisa kuenda kuchikoro unoda kuenda kuchikoro kuti uzvimirire kuno kunonetsa kuti kana uine murume ongoti murume ndiye ashande but mese munotoda kushanda asi zvinoitika uine sapoti yevamwe vakadzi zvinoita.
Ko panyaya yekukudza vana imo muno muAmerica munozviona zviri nyorere?
Kuno kune challenge yayo yokuti isusu takakurira kuAfrica saka kana uchikudza vana munomu maitiro acho nezviso zvakasiyana plus support yefamily inenge isipo saka unenge uchitosupportwawo nevamwe vanenge vasiri hama yavo nevanhu vemunomu plus panyaya yekudzidzisa culture unenge uchida kutoblenda culture yemunomu neculture yekumba saka sometimes zvinonetsa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kuAtlanta, Georgia kuchiitiko cheZim Expo chiripo kubvira nezuro kusvika mangwana svondo.
Tinotenda zvikuru Marvelous tichiti teerere zvakare svondo rinouya apo munenge muchinzwa chimwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano rinoshanda nevanenge vabuda kumajeri. pamusoro tichitarisa nyaya yekugununguna kuri kuitwa nevanhu pamusoro pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential amnesty chekusunungura vanhu vanonzi vakaparadza mhosva dzekubata chibharo. Vatinawo muhurukuru yedu ndava Edison Chihota vanove mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO.
Chokwadi kuti vanhu vane kodzero yekutaura nekubvunza mibvunzo yakadaro nekuva munozvengezwa vanenge vasingatinyatsonzwisisa. Chinoita kuti vanhu vasanzwisise maitikiro anoita zvinhu, mafambiro azvinenge zvichiita nemafambisiro avane mbenge vazviita kare. Zvinhu zvedu zvakabvira pakukanganisika pakunyorwa kwebumburo remutemo, nekuti pamanyorerwa ari kwabumbiro remutemo vanhu havazorudenda mumashure macho vachiratidzwa kunzi mutemo uyu unozenge uchiita zvakati uchizoita zvakati, kuti vachizogutsikana nazvo kana zvainge zvichizonge zvaakutiitwa kuita kuti vasazove vanokahadzika semakahadzikira avaakuita.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika vakatora danho iri vachitarisa masimba avanopiwa nebumbiro remutemo ekuti vange vachiburisa vanhu vanenge vane makore adarika 56 zvichikwira. Vazhinji vari kutariswa nevanhu panyaya iyoyi yekubata chibharo ndeivavo vanhu vari mumakore 60 zvichikwira. Vaifanira kuita sei panyaya yakadai mutungamiri wenyika?
Ichokwadi kuti vanhu vakakuriswa nenzira iyoyo, asi kuburitsa kwavo kwavaita uku hakusiri zvakare kufadza vanhu, nekuda kwokuti vanhu vainge vasingatarisiri zvinhu zvakafanana naizvozvo. Pazvakataurwa vanhu vakaona sechinhu chakangonaka vanhu ava vasati vabuda. Vanhu ava vazobuda nemabudiro iwaya ndo paona vanhu kuti zvinhu izvi hazvina kuita zvakanaka. Asi regai titi ikodzero yevanhu kuti vataure. Kana vataura, zvotsvagwa zvakakodzera kuti zvinoitwa sei. Hapana munhu anofara kuti munhu akabata chibharo anga achibuda mujere. Kubvira kune mutungamiriri wenyika pache zvake, izvozvo handifunge kuti vanozvifarira, asi manje vanokundikana nekuda kwekuti mutemo kana watoutaura vatotaura chinhu chaakutoitwa saichocho.
Ndiani anosarudza vanhu vanozoburiswa mujeri panopiwa iyo presidential amnesty? Vachota
vanhu vanosarudza vanhu havasi presidendi, havasi minista, asi kuti vanosarudzwa nemaofficers ekujeri, nekuti ndo vanoshanda nevanhu. Dai kuri kuti vanhu ivava vaise vanotaura izvi vachimboenda kujeri vachinoonana nevasungwa, havadairi kuti musungwa kana ari mujeri anopara mhaka zvakare. Asi vanoshanda navo vanovaziva neunhu hwavo, vanozviziva zvavo kuti vanhu ava vanogona kungopara mhaka chere nguva ipi. Ndinozviziva inhau inorwadza chose kuvanhu, asi zvatoitika zvokuti hatichagona kuti titi zvinoda kudzorerwa kumashure.
Saka chii chinofanira kuchiitwa iye zvino vachota kugadzirisa nyaya iyoyi, nokuti veruzhinji vakatsamwa naye zvikuru?
Chataa kufanirwa kuita kuti tigadzirise zvinhu kuitira mune ramangwana kana paakuzoitika chinhu chakafanana naichocho chive chinoziviswa kuti chinhu chaenda nenzira yakati, chichafamba nenzira yakati. Havangoita nje, asi kuti kune matare anogarwa, kune vanhu vanobvumirwa kunzi ngavatange vabvunzwa. Komishina generaro vanoinonzi komisheni yavanoshanda nayo, yavanogara nayo pasi, vokurukura pamwe chete nekomisheni iyoyo. Komishina generaro vane rimwe boka ravanopazve kuti rigare pasi, rinova reparal board. Kana boka iroro ragara pasi rikaongororawo rovapawo pfungwa dzaro, mapoka iwayo akagara pasi anovapa pfungwa dzavo kuti isuwo taona zvakakodzera kuti ava vanhu ava vaende zvavo, nekuti komishina generaro vanenge vapa mazita evanhu ivavo kuti vanhu ava ndo vatoda kuti vaende kumba. Ndo zvinoitika pavasungwa kana vari mujeri, vanhu ngavazvinzwisise izvozvo.
tinozwa kuti vamwe vanhu vakaburiswa vatodzoka zvakare kujeri mushure mekupara dzimhosva dzakasiyana siyana. Tingati here majeri haasi kuita zvinotarisirwa zvekurehabilitata kana kuvandudza munhu?
Kudzokera kwemunhu kujeri, maonero atinoita sevanhu vanoshanda navo inzira yekuti vamwe vacho vanenge vasina kukwana kunyatsopedza kubikwa. Pachirungu vanoti half baked. Vanhu vari kujeri vanodzidzisa vanhu ava vanototora nguva yavo nekunzvera nekuona kuti munhu uyu pane chaari kubatawo here, pane chaari. Asi vamwe vacho sekutaura kwatiri kuita kuti vane pfungwa dzekunyengedza. Mumwe wacho haatorina kumba kwekusikogara, mumwe haatorina kana basa rekuriita. Zvinongoburikidza nekuonekwa kwari, nekuti kana uri kujeri unowana gumbezi remahara, unowana hembe yekupfeka yemahara.
Tinotenda vaibson Chihota veZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, ZACROM. Munhau dzemitambo, mutambo wetsiwa waCharles Manyuchi wekugumisira uyezve wekupemberera nhoroondo yake munyaya dzetsiwa wanga uchifanira kuitwa nhasi manheru wambomiswa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanoziva zviri kuitika vanoti mutambo uyu wamiswa nemhaka yekushayikwa kwenhandare yekutambira mushure mekunge Harare International Conference Center, iyo yangaita kushandiswa nevari kuronga mutambo uyu, yatorwa nevamwe vashandisi avo vaiva tobhadhara mari yavo kare. Vanoronga mitambo yaManyuchi muzare Monica Cheru vanoti vave kutsvaga rimwe zuva mwedzi unotevera kuti mutambo uyu uitwe uyezve uchiperekedzwa nemimwe mitambo.
Vamwe vachange varipo Cleverstone achange achirwa naTembani Mhlanga, Ivan achange achirwa naSalim Chazama, Tatenda Nyivu achange achirwa naYamikani Mkandawire, Jeremiah Mere achange achitarisana naSidney Baloyi, pane zvakada anonzi Andrew John achange achirwa naPhilip Muzari.
Muzare Cheru vanoti Manyuchi oyo akatora mabhande euremu hwemiddleweight emasangano eWorld Boxing Council, World Boxing Federation neAfrica Boxing Union ari kusvika pamagumo erwendo rwake rwetsiva nemutambo uyu.
Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisindowo vadiki vari kuuya, iye ndofunga semunhu ane mabelt 18 akunzwa kuti pake akagwasa.
Manyuchi arifanira kurwa naSherif Kasongo wekuDRC obva aturika magrobos ake zvachose. Asi mitambo yekaSolaga Premier Soccer League yaenderera mberi nhasi masikati apo yapinda musondo regumi nerimwe chete. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum chaswedera pedyo nekutora utungamiri mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chabva kuna Walter Musona. FC Platinum yave pachinzvimbo chechipiri kubva pachinhano chechisere uye yapinda mapoints gumi nemasere. Chikwata ichi chainzana mapoints neHighlanders iyo iri kutungamira gungano iri, asi Bhoso inogona kuwedzera utungamiri hwayo kana ikarova Green Fuel mumutambo wayo muBaba Fields Stadium mangwana. Black Rhinos yaramba iri pasipasi petafura nemapoints matanhatu chete mushure mekurohwa uku. Murairidzi weBlack Rhinos so Chaminuka anoti vanofarira kugadzisa zvakasimba matambiro avo pamberi pegedhe nekuti mikana vari kubika asi havasi kuishandisa.
Ndingati taita maopportunities vanga vachifanira kuti tigoisa, nhasi uno tingati mumusi zvanga zvisiri zvedu nekuti ndichitarisa kuenda pagedhe tiri kuenda mumusi tichiri kuda kudi kuti tikwenenzvere nyaya yekuti bhora riya.
Tinotenda Michael Kariati atipa nhau dzemitambo. Tichiti morara zvakanaka vateereri, kubva kuno kustudio 7 ndini Jonga Kandemiri ndichikuonekai ndiri muWashington DC ndekusemwina Francis Jeremiah.
kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kweza kwesihlwa mthwakazo omuhle ngomgqibelo mhlaka 27 May 2023. Igama lami nguNtungamilinkomo. Ngibambele uPraxedis Jeremiah uzaba lani kusikhatshana esilandelayo. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwe uhlelo lokuhlola amabizo abazavota kukhetho oluzayo.
Ngilapha eZim Expo wano ukushowcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not only amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages. Nga udinga ukuthenga indlu e-America uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas.
Kusungulwe umhlangano we-Zim Expo e-Atlanta, Georgia khonapha eMelika oqhubekela phambili namuhla. Kanti umongameli Emasoni Mnangagwa uthi uzakwazisa ngomvulo ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Inengi labantu edolobheni lakoBulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo kuvoters roll. Lathola izisebenzi zezek namapolisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Dzivira womunye abavukele endaweni ezibekwe ngabezek kodwa uhambela ize.
Akula muntu othole lapho kade kuvulwe khona. IBulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheka amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sokuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi izeki i-announce i-date elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo uMangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yifuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki. Into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola tololo. Uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Wasebenza kubi mina ngisembatshela inyongongane. Ngabatshela ngathi mina okutho ukuthi nanxala isikhangele ngakangaka lapho engivelela.
Uhlelo lwe-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC lokuvulela uZulu owabhalisa la ukuvota ukubana ahlole amagama kuluhlu lwe-voters roll lwehlulekile kuqala kuhle namhlanje kuBulawayo njengokwethembisa kwale commission. Namhlanje bekulusuku lokuqala unsuku ezinhlanu ezabekwa yiZEC ukuthi abantu bahlole amagama abo. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasfanda.
Inengi labantu edolobheni lakoBulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo kuvoters roll. Lathola izisebenzi zezek namapolisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Dzivira womunye abavukele endaweni ezibekwe ngabezek kodwa uhambela ize.
Akula muntu othole lapho kade kuvulwe khona. IBulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheka amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivuleni amehlo ngoba sokuqalisihle siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi si demand ama rights ethu ukuthi izek iannounce idate elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo uMangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yifuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki. Into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwencube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola tololo. Uzonde kakhulu ngesenhlakalo sanamhlanje.
Basebenza kubi mina ngithemba tshelinyongana. Ngabatshela ngathi mina okutsho ukuthi mina nxa lisikhangele ngingakangaka lapho engivelela khona liyakwazi ukuthi uchatshana onganani. Khathesa abantu laba ukuthi babuya lapha ngihamba labo khonapha bezekhangela ukuthi amabizo abo nampa bayabuyela. Lithi kusetshenzwe njani. Li-announceleni into yenu le libona ukuthi isikhathi senu esokuthi lisebenza sikafiki.
Ukhansila wempopo Donaldson Mabutho ukhuthaza uZulu ukuthi angakhalali njalo angalahli themba kodwa abuyele njalo kusasa.
Sithi abantu bakithi bengatheli, bengadinwa. Lathi njengabo ukhansila siyabe sincedisa sibhoda sibona ukuthi ama-centers wona lawo kusasa avuliwe. But into esikuthanda ukuthi sikhuthaze umlawayo omuhle, umthokazi omuhle ukuthi hhayi bantu bakithi asingadinwa. Kusasa sivukele siyekhangela amabizo ethu siyakwazi ukuthi kule ndaba ze-debt limitation ingeli sitshintshile asihambeni siyekhangela ubona ukuthi uvotela ngaphi njalo ukuwadiphi.
Kukhanya indawo eziningi zelizwe abantu babenelisanga ukuhlola amagama abo namhlanje. Umnumzana Bednico Bebe webandla eliphisayo le-Triple C uthi enkayi lakho akulanto enziweyo.
Ngikhuluma kunjenje enkayi i-material ngikhona isifike kuma-venues namhlanje. Ngizwe indlela namhlanje kakula msebenzi oza kwenziwa baba besenza i-setup. Njalo ngizokuthola lapha koBulawayo ke imtshina kayikafiki sikhuluma kunje nje. Kuthi ukuthi ngezi indlela engxenye izafika namhle busuku kumbe izafika kusasa. Ngezi indlela ke kutshengisa ke ngikutshoyo ukuthi ke i-ZEC ayikho prepared to run this election.
Osebenzela endlaweni zabalwela amalungelo oluntu Reverend Anderson Spanda uthi okubuhlungu ukuthi abeZEC abaqhathisi ukuthi kungani lolu hlelo olungaqalanga kuhle namhlanje.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi iMaboratory Commission yehluleke ukuvula ama-office abo. Kungapha betshele abantu ukuthi abantu babuye bazokhangela abazohlola amabizo abo. Kodwa ke njengoba besingazi ukuthi isizathu kuyini sicabangela ukuthi sicabangela ukuthi mhlawumbe indaba zokuthi ama-logistics abengakabi in place kwenzakala, kodwa into esikhangeleyo ukuthi basitshele in advance baxolise uZulu.
Indawo eziningi zelizwe ogoqela iHarare ebe zibekwe izekho ukuthi abantu bayehlola amagama abo kuvoters roll zibikwa ziphuzile ukuvulwa kuthi ke lezo zivulwa ngo-7 ekuseni besingela uluhlulo amagama abantu. Lokhu kubangele ukuthi umqondisi obona ngezokhetho kuZEC umnumzana Yithole Sligwana ethulele intshathe zindaba umbiko othi ikhomishini yakhe engxenye ingagcina isengeza isikhathi sokupha ithuba uZulu ukuthi ayehlola amagama abo akhona na kuvoters roll. Imizamo ye-Studio 7 yokukhuluma layo uSligwana yehlule esithi sikhulumele se-ZEC uJustin Manyawo yena bengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Abantu abaningi bathi bafuna ukuhlola amagama abo ukuze babone ukuthi bavotela kuziphi indawo kulandela ukwehlukaniswa kwemingcele emitsha eyafakwayo ngaphansi kwehlelo le-delimitation olwaqhutshwa yi-ZEC. Uhlelo lolu luyaqhutshwa kuze kuyefika ngomhlaka 31 kwekwezi lonyaka. Ngimele e-Studio 7 igama lami nguJesus Banda.
Lokho sekudaba lunye lwezokhetho, iphephandaba ele-Chronicle libika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ngomvulo ukwethula ilanga lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho olukhulu lwalonyaka. Ekhuluma esebhinga namhlanje emkhosini wokuvula kwezakhiwo ezintsha zesikolo, uMnangagwa uthena ukhuthaze abantu ukuthi abavote ngoba kulilungelo labo. Bekungabizwa ozwayo namhlanje lapho izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ebezibuthene ngosuku lwesibili lombukiso wezamabhizimusi oweZim Expo 2023 owenzelwa edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Lombukiso oqale izolo uphela ngomvulo. Njalo uhlanganisa osomabhizimusi abafisa ukungena kwezamabhizimusi eZimbabwe lalapha eMelika, abe ofisi yomeli weZimbabwe eMelika labantu makhaza. Kuzabe lokhu kuthokozisa uZulu, imidlalo yenguqu lokunye. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye osomabhizimusi wesifazana, yena ke okumsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwezindlu, unkosazana Faith Nari.
Ngilapha eZim Expo wano ukushowcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not all amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngenza i-mortgages, nga udinga ukuthenga indlu i-America, uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas abalapha. But iZim Expo ilabantu wonke abayenza ama-business. Nga uthengise ukudla, nga ule service yakho ye-cargo, or any business, we are in a lapa Zim Expo. Ukuthi sibone abantu bonke, so lati, ama Indians, ama Chinese, they work together. We are in a Zim Expo, we are here in Atlanta, Sonesta Hotel, and let's showcase your businesses.
Macebo bani, ongawanika abe Zimbabwe, abafuna ukuthenga izindlu lapa eMelika.
Mina ngithi, umuntu angabuya lapa eAmerica engasebenza elamaphepha. Lingamili ukuthenga izindlu because irent liyabhadala regardless. So, ukuthenga izindlu, surprisingly, it's very easy. So, lingabuya lapha eAmerica, lingahlala 1 or 2 years lisebenza. Immediately, start looking into the process of buying houses. Ukuthenga izindlu, iphosa yangkhona kayihluphi at all. So, mina I encourage you all ukuthi libuye, libuze ama questions. And lingahlali 10 years, 15 years, ula mapepa, even ungela mapepa, indlu lapha eAmerica iyathengeka. Ama advantages angkhona ngekuthi ungathenga indlu 5 years, ngaso uyithengisa ule mali. Irent uyabhadala, uyabhadala, and then awutholi lutho. Ungathenga indlu, even ngaso ufuna ukuhamba ngkhaya, uyabona ukuthi indlu yakho maybe yabuso uyibhadale off, or uyazuza i-100,000. Ngaso uyithengisa uhambe ekhaya uthenga indlu yakho futhi ekhaya. So mina ngithi ungahlala lapha eAmerica ungahlali 2 years.
Abanye bathi dingakala i-good credit, i-credit enhle. Ungenzani nxa ufuna ukuthenga indlu ukuze ube le-credit enhle?
I-credit kayihluphi. Nxa unamaphepha uyadinga i-credit card lakho, udinge maybe 1 or 2 other lines of credit. Ungabhadala i-credit card yakho every month on time. That's how you get good credit. Very, very simple. Ungaskipa, ungayekela ukubhadala i-credit yakho iyabheda.
Utholakala ngaphi-ke abantu abafuna ukuxhumana lawe?
Mina ngilapha eGeorgia. Ngile i-website yami ithiwa faithmortgagesinc.com. Nga libuye eZim Expo, ngile table lami lizambona. Or best way is contact me on my website faithmortgagesinc.com.
Lo ke bekungunkosazana Faith Nari, osomabhizimusi womsebenzi wozokuthengiswa lokuthengwa kwezindlu, osebenzela eseGeorgia laseTexas khonapha eMelika, esixoxelaye eseZim Expo 2023. Abogatsha olubona ngezemvelo badubule babulala isilwane esisoda Maphongane ePlumtree izolo, esingesinye sezilwane esesiqede izifuyo zabantu esigabeni esifana lakondolwane Kombimba eJujume lakumakhulela. Babikwa bebulele njalo impisi ezine. Kusenjalo omhlophe oqhuba inhlelo zokunakekela imvelo eMaphongane, umnumzana Adam Presto, uthi kungamanga aluhlaza okukhulunywa izakhamizi ukuthi nguye owaletha izilwane lezi ebantwini. Embikweni owethumelwe iStudio 7, uPristo uthe into ayivumayo ukuthi useyilethe ebantwini bakulezi ndawo kuphela zinhlelo zentuthuko ezifana lokugebhela izakhamizi amanzi loncedo alupha ezikolo. uBristo uthe izilwane lezi zingaba zafohla endaweni egcinwa izinyamazana zendle eWange National Park ngombe zingaba zavela ngakuhlangothi lakwele Botswana ngoba lazo vele kuzindawo zenyamazana zendle. Okwamanje ke sesingena kusigaba lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lwezemfundo silonkosazana Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, yona ekhankasela ukuthi abantwana befundiswe izifundo ezizabanceda empilweni. Inhlanganiso yakhe ikhankasela njalo ukuthi abantwana befunde ngaphandle kwembadalo ezikolo. Usichasisela ngokuthi sebafika ngaphi ngemikhankaso yabo uhulumeni.
Kuma general ngokuthi imfundo yethu beliyona iminjani kusanze kwakwasibambelela ukuthi khona imfundo yethu ayigxilanga ezidingeni ze-community ezikuthendeka ngaZimbabwe sifunani ilokhu ikhanga emani kayinani lokuthi umntwana uphila njani imkhulisa njani. So kuqakathekileyo kakhuluma ngokuthona kumele imfundo yenangokwayo igxile kakhulukazi singathona ukuthona inikane umntwana inikane motiveka njani umntwana ukuthi acabange. So into esazikhuluma ngazo sathi khona engathona ukuthi kona izancedisa njani umntwana uma-local realities zakhe iy'dingeko zakhe i-cultural value yakhe lama esingathona ngesilungu ngama-critical projects abo kumbe ama-district aw-specific to their areas. Ngani ke sibonile ukuthi ngishoni ngalokho for ukuthi uyakhangela ukuthi kakhulukazi umathekele north le-part of mathekele south umathekele nonot kakhulukazi okule-national platform abantwana bathuthwa zindlovu izilwane esezikole olukisini akuna education focus on what they have their emotional development. How do they coexist with that environmental environment? So education should be tailored to make that. Ukuze abantwana bazokwazi bafunde ngezi-realize ngokwenzakalayo empilweni yabo ngabaphila kukho bajeyethu yabona for instance uyangibalanje ukuthi imfundo yethu kakhulukazi sesingangafunda ne-European youth khuluma ngabashiphleni plani banceda ngani ozifundi loko ima-continua into ezingasincedi ngalokhu sifuna into ezinceda izigaba ezithuthukisa izigaba ezenza abantu bazenza ukuthi okay umntwana nami uyafunda ufunda nge-environment khona abafunde nge-climate change abafunde practical what does it do to the environment.
Waliphendula yini uhulumente njalo laphumelela yini ngohlelo lokuthi imfundo ingabhadalelwa?
Imfundo ukuthi imfundo ingabhadalelwa kule isimanga yini ukukhangela ilungelo lezimfundo kakhulu kanti especially amendment act yebo sahamba kuma-hearing saw ithi njenge what was that isikhulele ephalamenti kuma-hearing ephelabhusi kwesibasa ensiza yaya kobulawayo emabutheni wolu saya elupane waphuma i-acty yaphumile okuhlungu ngemfundo yezimbabwe ukuthi ama-policies imithetho yonke ikhona wasekuswelakayayo ima uhulumende kalasifiso sokufaka imali noma sikhuluma ngemali idakalayo kodwa singakhangela ikhala ifuna imali bathi abazali bathi bathatha ngaphi imali bona uma uhulumende ngelamali. So indaba esikhonakalo ukuthi balokuthi khona abanamali kodwa umthetho isikhona ukulalela bayalalela kodwa ukuthi practicalize implemented by funding it akutholakali khona kodwa yinkinga esijolayo ukuthi wena there's no political will awushabela mali ezimbabwe class siyabale singarezothize sikhona fanisimali. So into esikhangele khona kumele kulungile kuyakhangela kodwa ngezemfundo ngosima ngelungo lezemfundo isiphenze ukuthi sikhona lama-policies ye-evidence imfundo yaba ngiyamahara kodwa kuyesileyo ukuthi sikhangele sinakekele inkinga yemfundo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Magodonga Mahlangu isithathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
njengokwethembisa kwakhe uSandile Mhlanga uzabe khona ngivikelizayo lithulela uhlelo oluphathelane labesifazane. Ephuma ke uMamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya udaba lomumo wezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Kuyonale iviki ngolwesithathu kukhangelelwe ukuthi inhlanganiso ezithiyeneyo ezibalisa ooperation Dudula lezinye zizatshengisela zisola labo abahlala kulelo lizwe leSouth Africa bengela maphepha asemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba silesizalwane seZimbabwe esihlala ePretoria kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Simana Mpofu.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana. Ngiyabonga babanye abangabalali njani khona ngapha. Ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku nxa sikhangela udaba lwe-xenophobia lolu esiyasiluzwe? Unjani wona umumo?
Umumo wamanje kuthule nje, kuthula kulanto nje enkulu eyenzakalayo. Sizwa nje bona abeDudula laba besithi bazaba le March mhlaka 1 June, so asikwazi ukuthi-ke kuthuthi kuzophumani lapho, kodwa-ke okwamanje hayi kuthule. Nakhona umumo okhona kade esindawazwe ukuthi amagetsi ayacima lokhu nalokhana, abantu bakhanya ngathi kakhulu siba lento eziningi ezibakhathazayo ezedlula lezeto ebezibakhathaza isikhathi esidluleyo, ngoba la mathuba omsebenzi wona kwawuma kunje, so angeke vele abe khona. So kukhanya ngathi hhayi okwamanje kuthule, akulanto nje ekhona eyenzakalayo.
Kodwa nxa ukhangele baningi yini abasekela umbono lo ofana lo wabodudula wokususa abantu elizweni leSouth Africa?
Abekho baningi abantu abasekela iDudula, ngoba iDudula nangokwabo ngabantu nje, igroupu yabantu abalutshwana abambalwa abasebenzisa imali, bayahaya abantu ukuthi benze lokho abakufunayo, basebenzisa amandla ukuthi bona bale mali. Bona ngokwabo abantu ngoba sihlala emalokishini, thina abantu abasemalokishini le nto kabafuna ukuyizwa le. Babona umuntu wonke engumuntu, noma uphuma kuliphi ilizwe, abala nto nje enkulu abayikhuluma yembi ngabantu baphandle. Kuphela kule abantu abangasebenziyo, abaqhathwayo ukuthi babenze umsindo, abaqhathwayo ukuthi babangele ukungahlaliseki phakathi kwabantu njengoba sihleli nje emalokishini kunje. So
okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga abalaleli we-Studio 7, ngiyabonga nabasakazi we-Studio 7, elibe busuku obuhle. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Cassius James Simana Mpofu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaleni njalo ngeveki yezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga ke uChris ngohlelo lelo liphuma lendaba litshone lendaba. Ingene kuviki yesitshumi lanye imidlalo yenguqu esibanga eseCastle Lager Premier Soccer League. Intatheli lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo ePSL edlalwe namhlanje emini.
Iqembu leBulawayo Chiefs libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Cranbourne Bullets emdlalweni obusenkundleni eluveve, njalo umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uLizwe Sise uveze usithiseka ngale mpumela ekupheleni komdlalo.
Yeah,
Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastlelaka Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leFC Platinum linqobele Black Rhinos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium, kuthele yadala lo linqobele Manyika Diamonds nge-1 kanyanga seKipo. Kusasa ngesonto imidlalo iyaqhubekela phambili, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leCape United lizemukela eLesimbabora ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizadlala leLeshisham ngaseKipo. Iqembu leHighlanders lizadibana leGreen Fuel ngaseBarber Fields, kuthi iqembu leNkezi Platinum lizadibana leDynamos ngaseBaobab. Ngomvulo iqembu leZPC Kariba lizancikilana lele Chicken Inn naseNational Sports Stadium. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhla sihamba lo Tencent Mfundundu Moyo odabuka eGwanda kodwa ucula eSouth Africa.
Lapana eGwanda esiyawundeni eGaranyemba phansi khona lenjokwe ngomculo ayisenzanile kancinyane nje ngumuntu osaqala angahambi kakhulu kodwa nje ama-album sengingaba lama-album amabili iwona asephumile okwamanje ngisebenzele lesithathu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngathumana lami kulezi number 0787708473. Ngisebenzela ngase South Africa ePretoria eThekwini. Ngingakwazi ukuthi bengithole lapho. Lezi inomboro zocingo via WhatsApp, njalo ungangithola noma ungibonela, sihlala siku online.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Abalandeli mina zathanda ukubonga kakhulu kunabo abanilandelayo nabangisapotayo. Njalo ngizoba nesicelo sokuthi nabathanda ukuthatha besikhathe emichadweni kuphi nakuphi, bengaxhumana nathi lapho besikhathe siyabuya besisapote, njalo bengaphela amandla ngokuthi hhayi thina into enkulu ebesiyicela nje ukuthi sisapotwe ukuthi lama music lo wenguzamayo uqhubekele phambili.
Ngilethemba liwukholisileke umculo oka Tenson Moyo obesilaye namhlanje kuhlelo abaculi bethu. Siligqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo, Mpraxedes Jeremiah.